tandirikuona mavhela ndechekuti marallies ari kuitwa at the moment, even though my election akapera, but nenyaya yemasenate elections ekugeorgia tiri kuona kuti marallies ari kuitwa navatrump, vanhu vari kuramba vachienda vasina kupfeka mafirst mask, pasina social distancing. Saka izvozvozvo ndo yatinoti masuper spreader events ayaya ecovid, because vanhu vari kuparadzira chirwere. Apa tinotoona vamwe vanotsigira vatrump Rudy Giuliani vanonzi vakabata chirwere recently. Sacha ndiri kuona ndechekuti zviri kukurudzirwa navabiden kuti vanhu ngatiite mafirst mask, ngatipfeke mafirst mask, ngatiite social distancing, basic hygiene, quarantine as necessary, zvataramba tichidzidza zviya, based on what we know about the virus. I think in those that nofana kunge tiri kukurudzira pasi rese, whether kuno kuAmerica, kuZimbabwe here.
Takatarisa kuZimbabwe, munoona sei mimwe misangano iri kuitwa nevezvematongerwo enyika panguva ino yeCOVID-19?
Chatinga taura mavhera ndechekuti iye zvinoizvi macrowds we should try as much as possible kuti tisaita. Saka mumwe misangano inokwanisa kunge ichizoitwa later, kana ichiitwa kana neZoom kana mamwe mamethods, ine zvinenge zviri nane kudaro. Saka zviri kuitwa neZANU PF, meetings avari kuita and so forth, kana pasina kuobserva necessary measures eCOVID, like iye atiri kutaura mafirst mask, social distancing, basic hygiene, zvinhu zviri very basic. But manje kana macrowds akawanda, it's gonna be very difficult, because vamwe havakwanise kuafforda mafirst mask aya, vamwe havatombozivi kuti COVID-19 chinyi. Saka it's better, especially for my leadership yemunyika, kuti vanga vachitevedzera zvinoita kuti COVID-19 isaspreada. Saka zvatiri kuona zvana vaObert Mpofu nana Mugwadi, we wish them well kuti varecove. But chatingataura ndechekuti ngatiisetei a good example. I think just a week ago paiva futi nebirthday party yamai Mutsvangwa and so forth. Zvinhu zvatinoona kuti hazvibatsire, zvinoita kuti vanhu vakawanda vatambire chirwere, uyezve vamwe vasatora chirwere seriously, especially when my leaders edu are doing that.